This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 13, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitoya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Havana kuzvinzwa zvavo sefirst day, but it's most likely to be this week vanozvinzwa because $150 ndiri kudiwa izvozvi. Ndiri kutonditambudza because ndiri kutoramba kukwana chaizvo.
Zvikoro zvinovhurwa nhasi, vabereki vakawanda vachiti havana mari dzezvikoro.
Hurumende inonoka kuendesa mari dzinobatirwa vashandi vayo kumabhanga emasangano avo.
Hurumende yozeya dambudziko rekusvibiswa kwemvura nemakambani munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvikoro zvavhurwa munyika nhasi pachibuda mashoko akasiyana-siyana pamusoro pemari dzezvikoro. Mamwe mashoko atatambira anoti zvimwe zvikoro hazvina kudzinga vana vasati vabhadhara mari, asi mamwe mashoko achiti zvimwe zvikoro zvadzinga vana zvisinei nekurudziro yehurumende yekuti zvisatora matano pavana vasati vabhadhara mari dzezvikoro. Mumwe mubereki vaChris Mukwenda, avo vari kuzvishavane, vanoti vana vavo vaviri havana kudzingwa nhasi kunyange hazvo vasati vabhadhara mari dzechikoro. Vamukwenda vanoti vari kutadza kuunganidza mari inoita madhora 150 yekuti vabhadharire vana vavo, mumwe ari kupuraimari nemumwe ari kusekondari.
Nekuda kwekushayikwa kwemari, hurumende iri kutadzawo zvakare kubatsira vana vanoshaya vanofanirwa kubatsirwa pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Studio 7 aina kukwanisa kubata makurukota ehurumende anoona nezvedzidzo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu kuti tinzwe divi ravo. Muurongwa hwayo hwemari gore rino, hurumende yakaisa mari inoita ma10 nemashanu emadhora muBEAM. Mari iyi inonzi inokwanisa kubatsira vana vechikoro zviuru 73. Asi vana vachikoro vari kuda rubatsiro vanosvika 250 ezviuru zvevari muzvikoro zvesekondari, uye vana 450 ezviuru vari muzvidzidzo zvepuraimari. Ngatinzwei hurukuro yataita navamukwenda.
Havana kudzingwa zvavo sefirst day, but it's most likely kuti this week vanodzingwa because zvikoro zvacho hazvikwanisi kuoparata zvisina stationary yakakwana nezvimwe zvinodiwa kuti vana vakwanise kudzidza. Saka nhau yekudzingwa iyi takataitarisira kuti vanokwanisa kungodzorwa anytime, asi isusiro vakadzorwa kwacho kuti tireize mari yacho zvezvichinetsa kuti because hatina mari.
Asika hurumende iri kukurudzira kuti zvikoro zvisadzinga vana vanenge vasina kubhadhara mari idzo dzinodiwa kuzvikoro. Mungaona here zvikoro zvichizotyora mutemo iwoyu?
Zvikoro zvinotyora nenyaya yekuti kuti zvoparita zvikoro zvavo zvezvida mari. Saka chikoro hachingaoparati chisina mari. Ivo dai vachiti vanenge vasadzingwa, ivo vaine zvavanokontributawo kuzvikoro kwacho zvava zviri nani. Zvino ivo havana kana chavanokontributa, kana choku, kana Facebook, kana PowerPoint jai, havana chavanokwanisa kuisa ikoko. Vapa matichanika aida kusima achida kuita icho nechocho. Saka vanopedzisira vatongodzinga because kuti vana vacho vadzidze panodiwa equipment yekuti vana vashandise pamwe chete nevadzidzisi.
Imi mune vana vangani vari kuzvikoro?
Ini ndine vana vangu vaviri vari kuchikoro, form 1 negrade 3.
Mari dzamaa muchitarisirwa kunge muchibhadhara imari dzingaizoita kuti vana vadzingwe kana musina kubhadhara mangwana?
Yose iri kusvika pa$150 ndeiri kudiwa izvozvi vari vaviri vakadaro. Last time ndandakapedza hangu ndandisina chikwereti chandandinacho, asi iye this time iri kutonditambudza because iri kutoramba kukwana chaiko.
Mati mamboedzawo here kutaurawo nezvikoro muchikumbira nguva?
Ya, tinomboendako tichinokumbira. Saka vanogara kuti zvisiyavo vanogona kuti hamunobhadhara nyemainstallments munambobhadharavo pamunozova nemwaichimuvuya nayo saka kana ukanokumbira munogona kuita payment arrangement wobhadhara ako kana mainstallments ako maviri kuti ukwanise kubhadhara fees yako.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe nezvikoro kana nehurumende kanawo nevabereki semuberekiwo?
Ndofunga nawe magrants yaimboitwa kudhara yanga yakanaka because kana magrants aripo anopiwa kumaschools ndoona kunge chikoro chisingazoremerwi chitereki pakuti vawane machoko nemabhuku okuti vadzidzisi nevana vange vachishandisa.
Vanga vari mumwe mubereki vaChris Mukwenda vari parunare muzvishavane mudunhu reMidlands.
Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti ari kupinzwa mumatambudziko emari nekuda kwekunonoka kuri kuitwa nehurumende kuapa mari inenge yabatirwa nhengo dzavo. Mushandi anenge ari nhengo yesangano anobatirwa mari mwedzi wega wega wekuva nhengo. Hurumende kuburikidza nebazi rezvemari inoisa mari idzi mumabhanga emasangano aya. Hurumende inonzi inobata mari dziri pakati pezviuru makumi mashanu nekudarika zana nezviuru zvemadhora pasangano rega rega pamwedzi. Mari idzi dzinofanira kuiswa mumabhanga emasangano aya panguva imwe cheteyo. Hurumende inoisa mari dzevashandi vayo mumabhanga. Asi zvinonzi mwedzi uno masangano aya ave nemasvondo anodarika maviri asati apiwa mari idzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi.
Sachigaro Apex Council vaRichard Gundani vanoti mari idzi ndidzo dzinenge dzakatarisirwa nemasangano aya kubhadharisawo vashandi vemasangano aya pamwe nekukweretesa nhengo dzinenge dziine zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinodawo mari. VaGundani vanoti seApex Council vatoronga kuita musangano nemusi wechishanu svondo rino wekuzeya nezvenyaya iyi kuti vaone matanho ekutora.
Ichokwadi kuti tasangana nedambudziko, dambudziko ratisina kumbosangana naro makore esapfuura uye ratisina kumbosangana naro kubva gore richitanga. Idambudziko ratatanga mwedzi wapfuura nemwedzi uno rokuti mari dzemasubscriptions dzinobhadhara mamembers emaunions dzakunonoka kuti dzisvike kudzoka kumaunions kuzoita basa radzinofanirwa kuita. Saka naizvozvo zvapinza maunions ese vanova ndivo nhengo dzeApex Council kuti vakwanise kuti vabate basa ravo kuti vakwanise kuita mabasa akasiyana-siyana vanoita. Maunions edu anoita mabasa akasiyana-siyana anosanganisira legal representation emamembers, anosanganisira zvakare iwo matare atinogara iyaya anokukurukura nezvemari eApex Council neJoint Negotiating Council. Saka naizvozvo masangano aya naivowo vane vashandi vane vanawo vanoenda kuchikoro. Saka zvabva zvatisvitsa panguva yakaoma. Nhengo dzedu dzemaapex Council dziri kuchema-chema chaizvo kuti vakutoshaya kuti kana chokubata kana kuti vangazive kuti vangaite zvanoripi nenyaya yekuti mari iyi kusvikira nanhasi haisati yauya. Mari iyi inofanira kunge dei yakatopinda pakupera kwemwedzi chaipo chaipo.
Mati mambonzwa here kubva kuhurumende zvikonzero zvingaita kuti pave nedambudziko irori? Tichiona kuti mari idzi imari dzanga dzichingofanira kuenda kunhengo dzenyu.
Hatisati tawana chikonzero chaicho chinonyatsobvisa. Saka naizvozvi ndokusaka taita musangano wedu wechimbi-chimbi weApex Council watichaita nechishanu kuitira kuti takadaro toita chisungo chokuti tinyatso kuwana official information chayo inobva kuhurumende kuti chambonyanya kunetsa chii. Nokuti mari iyi inenge iri marika inofanira kuti ichingobhadhagwa nguva imwe chete inobhadhagwa salary yemunhu, muhoro wemunhu. Zvino kana iyo yakumbosaririra zvinenge zvakusunesa kuti pane basa ripi futi yaita kuti imbobata kana kuti yamboendepizve kumwe kwatisingazive kana kuti iripo here kana kuti haipo. Yese iyo yemibvunzo yatisingakwanisi kupindura. Tinoda kuti tigogara navo pasi vebazi republic service labor and social welfare kuitira tagotitsanangurira kuti tambonyanya kunetsa chii.
Vanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vari parunare mugweru neStudio 7. Munyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe vanotiwo sangano ravo nezuro rakaedzawo kunzwa kuhurumende kuti sei mari idzi dziri kunonoka kutumirwa kumasangano aya.
Isu kwedu sesangano rinenge riri kuti kure tine vashandi vakati wandei, tine maofisi akati wandei. Saka iye zvino tapinda muzuva re16 tisina kuwana mari. Vashandi vedu vamwe vaakutobudiswa kudzimba, vana vanga vachida kuenda kuchikoro vakatadza kuenda kuzvikoro. Saka chiripo ndechekuti hatisi kunzwisisa kuti tiri kuita kuti titadze kupuhwa mari yedu nehurumende chii, nekuti mamembers edu anenge akontributa. ndokurwadza kwazvo ndekwekuti hatina kana communication yabva kupi. Apex yacho leadership iripo haina kana kumbotiudzawo kuti chii chiri kuitika. Saka tiri kutoshamisika kuti vari kuda kuti zvifambe sei vana.
Kare maisimboitwa sei nehurumende tichiona kuti mari idzi dzinongobatwa?
Chiripo ndechekuti mari dzinouya ipapo sekuti vanenge vakakuudzai dheti rekuti musi wa 28. Musi wa 28 iwoyo mari painosvika mowana mari. Ndopa mamembasi malonzi mabirizimenzi vada kubhadharwa obhadharwa, renda dzobhadharwa, vashandi vemainyeni dzacho obhadharwa, maprojects anenge achiitwa oitwa. Iye zvino zvaita sekuti kumaunion kwedu vekumabhengi kunongova takatora zvikwereti zvekuti tikwanise kutenga dzimota vaakungochemawo. Even vamwewo vanhu vanenge vakapa varairidzi zvikwereti, ndakaona tsamba mbiri nhatu dzakauya kuofisi dzevanhu vaicomplaina kuti inotakadza kuwana mari from mamembers venyu. Isu tiri kuti hatina kana anzai chekuzva kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika muhurumende. Asi chikuru ndechekuti kaitiro ikakaka kanenge kakuratidza kuti kunenge kune problem somewhere.
Asi imiwo sesangano mati maedza here kumboendawo kuhurumende kuti muzvinzwire Omega?
Kuhurumende takatokusvika tikatoudzwa zvatakaudzwa ikoko, vachiratidzawo kuti hei zvinhu zvinenge zviri kuvaomera nekuti upfumi hwenyika hunenge huri kufamba zvakanaka. Afrika isu hatingazobvumika kuti tinzi hakuna mari vamwe vashandi vehurumende vachibhadharwa kechipiri. Ndipo pane nyaya huru ipapo.
Vanga vari munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makatirira kustudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Dare remuIsrael ratongera vaimbova mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaEhud Olmert kugara makore matanhatu vari mujeri zvitevera kuwanikwa vaine mhosva yekutambira chioko muhomwe apo vakanga vari meya weguta reJerusalem. VaOlmert vanga vari mudare muTel Aviv nhasi kuti vanzwe mutongo wavo uye vari kuronga kupikisa mutongo uyu zvese nekuendeswa kujeri.
Ndege dzekuAmerica dziri kubhururuka mudenga muNigeria dzichibatsira kutsvaga vanasikana vanodarika mazana maviri vasiri kuzivikanwa kwavari zvichitevera kupambwa kwavakaitwa mwedzi wapera vari pachikoro. Mumwe mukuru muhurumende yava Barack Obama anoti ndege idzi dzine vanhu uye dziri kupana zvadziri kuwana nehurumende yemuNigeria.
Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vanoti zviri maoko emutungamiri weSouth Sudan pamwe nemukuru wechikwata chiri kurwisa munyika iyi vaRiek Machar kufambira mberi nenhaurirano dzerunyararo munyika iyi. VaBan vaudza United Nations Security Council nhasi kuti mazuva mashoma-shoma vakuru ava vanyorerana chibvumirano cherunyararo chinopedza kurwisana uye kuumba hurumende inofanobata matomu kutaurirana kuri kuenderera mberi.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Hurumende nhasi nanezuro yanga ichiita misangano yakakosha ichizeya nemakambani pamwe nemakanzuro nenyaya yekusvibiswa kwenzizi. Chinangwa chemisangano iyi changa chiri chekutsvaga nzira dzekumisa kusvibiswa kwemvura pamwe nematano angatorwe nehurumende. Gurukota rinoona nezvematunhu vaIginyeya Sichombo ndivo vakakogera musangano uyu uye vanotsanangura zvanga zvichiitika.
Hurumende yakaona kuti makambani mazhinji kunyanya opa mwechete ne ma local authorities vange vasisina hanya ne mvura yakasiba oro girizi oro oiri ne mafets avano shandisa pama companies avo pamwechete ne mavarious acids ne metals avano shandisa vange vachingo kukurira zvese musuwa system yeHarare yemadhorobha avari kana zvasvika ikoko zvange zvane pleti madambudziko ekuti zvange zvaakunotadjisa kuti mvura irambe yakachena zvaakuenda kuti kana zvamaakunochenesa mvura iya maakuda mishonga misere mipfumbame kana gumi zvaakupedza mari yakawanda mvura yoguma yaakudhura ende vanhu vanenge vachinwa mvura yemurwizi vanonwa mvura isina kuchena nemazvirimwawo zvinenge zvisakure zvakanaka saka musangano waitwa wagori wekuyambirana makambani nehurumende kuti wedu we hatichengetedzei enharomende yedu zvakanaka vauya kumisangano miviri vatambira zvinhu izvi zvakanaka asi vanyanya kufarira chirongwa chehurumende chekuti vapuhwa masvondo matanhatu ekugadziridza zvange zvisina kugadziriswa zvakanaka pamakambani avo
vanenge vasina kuteerera mutemo wehurumende uyu vachaitwa sei vachombo
kune vavo vanenge vazoenderawo mberi vachityora mutemo hapana zvaungavaite motovhara kambani yacho kana kuvaripisa kana kutora zvimwe zvinhanho zvirimo mubumbiro remutemo
gurukota rinoona nezvematunhu dr Ignatius Chombo vari parunare muHarare
makambani asangana navachombo anosanganisira ane mamochari anogadzira mateve wemagaraji vemabhizimusi edzimotokari nezvimwe pane kugunun'una kwakanyanya kubva kuzvizvarwa zvezimbabwe kuti mvura yavari kunwa haina kuchena nenyaya yemishonga nedzimwe tsvina dzinonzi dziri kurasirwa munzizi dzinodira mvura mumadhamu anozotorwa mvura yekunwa
vanhu nezvipfuyo vakanwa mvura ine tsvina vanogona kubatira zvirwere zvakaita secholera hepatitis nezvimwe zvirwere zvemudumbu zvakafanana nemanyoka uye zvirwere izvi zvikasarapwa vanogona kuma vafa muguta reHarare munonzi maitawo dambudziko rakakura rekusvibiswa kwemvura nemakambani kana naiyowo kanzuru yeHarare tabata meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni kuti tinzwe nezvedambudziko iri
matambudziko ari kuti hongu maindastiri yedu ari kurasira mumvura dzinoerera mishonga nezvimwe zvinowa zvinobuda mumabasa avo zvingopinda mumvura idzodzo dzatozoda kutitapa zvakare kuti tipidze mukanwa mevanhu kuti vanhu vanwe
saka imi sekanzuru zvii zvamuri kuitawo muchishanda nehurumende kuti muone kuti mvura haisi kuramba ichisvibiswa
iye zvino tava pachinhano chechekuti takutarisa one combined approach yekukavha maguta ese tiri pamwe chete nehurumende toona kuti chiuda kuitwa ndechipi tingaamidzesei kurudusa pollution iyoyi chibaraza kwekuipa mvura ichazopinda muvanhu saka pachava nemaprogiramu anoita izvozvo ekubata makambani ese towirana kuti chii chatingaite sevanhu vanogara muguta nemakambani anoshandira muguta vemaservice station vematransport companies vanorasira oil magrizi vanotsvaka matewe nekuatisha vai vai vemamochari vemafuneral parlor vanogadzira zvinwiwa mabreweries tese pamwe chete unoona kuti ari kurasira zvaasingafanira kunge achirasira munzizi ndiani angadzoresei
vamwe vari kuti mari dzinobhadhariswa vanhu ivavo dzinenge shoma munotenderana navo here
handisa ndanatsona mwero wacho kuti ava nevava vari kubhadhariswa mari nevai mari tofanira kuti vasvi pachidanho chai chekuti munhu anofanira kuzviona ega kuti hazvifanira kunge zvichiitika kana atadza kuzviona ega ega ananga ari ingavekamba vakaaanofanira kuzviona vega kuti hazvifanira kunge zvichiitika asi kana tinadza ipa munoandiswa mitemo yekudziirira inonzi madeterenda yekuti mafaini ngaave anotyisa kuti ndikapara mhosva yepollution ndinodedera nemhosva iyoyo
tichitarisawo pamunenge maakuchenesa mvura sekanzuru kana yakasviba kudaro haisi inozonetsa here uye kudhura kuti munge muchiichenesa
nepane dambudziko ipapo rekuti kuti mvura yaenda yakasviba hatinozoiwana tokuda kuichenesa kuti ishandire ikwanisa kunoita nekushandisika mvura iyoyo ichatikostera makemicals akawanda ndo dambudziko ratinaro cost yemachemicals plus yotino tinozoendeka ndise kuti kana kuchena kwayo hakuzoenda pastage yatofanira kunge iri nekuti kwairi kutangira kwatinenge kwakanyanyisa kusviba
Meya weguta re Harare va Bernard Manyenyeni vari parunare muHarare. Kune mamwe matambudziko akanyanya kunzvimbo dziri kucherwa zviwanikwa uko kunonzi kune makambani akawanda ari kusvibisa mvura nemishonga yaari kushandisa. Imwe nzvimbo yawirwa nedambudziko iri inzvimbo yeMarange uko kuri kucherwa mangoda. Tabata sachigaro vechiyadzwa Community Development Trust va Malvin Mudiwa kuti tinzwe zviri kuitika.
DMC yanga iri kuisa influence yao muna Singwizi yobva yachizopinde muna Sawe kundobva ipo panosangana Singwizi na Sawe zvichidzika zvakadaiwo mvura yacho yanga yakasviba zvekuti utano hwemombe nefish zvinenge zvatokanganisika. Then tichidzika takadaiwo kusaidzira Marange resources neAnjin ndovanga vachiisawo mvura muna Old River yodzika. Saka tine nyunyuto semacommunities kuti utano hwezvipfuyo zvedu kudirizwa kwemagadheni mvura yacho chaiyo pachezvayo kunwa haichaiti. Ende mukade kutarisa vanhu vese vanogara along those rivers havana kuisirwa ba mvura yekuti vazonwa nemamining companies. Taifunga kuti chachiri chishuwo chedu kuti vaifanonga vakaisirwe mvura kuisirwa mapipes kana kudirirwe maboreholes so that zvipfuyo zvavo ivo nekunwa mvura yekugeza washeni nezvimwe zvakadaro zviitwe. And above all vaifanira kuisa maponi ekubate mvura yaisina kupinda yakakanganisika nekuti mune zvimwe zviwanikwa zvinowanika mumvura zvinofanira kurarama nemvura iyoyo ikodzero. Saka kana zvikanga zvaakukanganiswa zvotoreva kuti fish hadzisina upenyu hwakanaka nematacha chaiyo chaiyo hadzisina upenyu hwakanaka.
Pane zvipfuyo here zviri kufa vamudiwa, zviri kufamba sei?
Zvipfuyo zvakatanga kuita mamiscarriages, vakatanga kuita mareports emamiscarriages. Iyozvo izvo zvinotozikana mareports akaenda pakaitwa tsvakurudzo reZimbabwe Environmental Law Association vakaona kuti kune ntori nemafamilies atorasirwa nezvipfuyo kubudikidza nekuti hadzichazvari zvakanaka.
Ko imi muri kumwa mvura yacho pane zvamuri kunzwa here kana kuti pane zvamuri kuonawo here zviri kuitika pamwiri wenyu?
Vari kugara mudhuze chaimo chaimo vari kuti vachigeza vanotange kunzwe kushwinywa.
Sachigaro wechiyadzwa Community Development Trust vaMalvin Mudiwa vari parunare kwachiyadzwa. Tabatawo gweta munyaya dzezvezviwanikwa uye vari nhengo yeZimbabwe Environmental Lawyers Association vaShamiso Mutisi avo vari kumirira vamwe vagari vakaendesa makambani ari kwaMarange kumatare. Tabvunza vaMutisi kuti pane mitemo here yakati tsvikiti yekusunga vanotyora mutemo.
Zimbabwe ine mitemo yakakwana yekudzivirira kusvibidzwa kwenzizi neenvironment kana nharaunda pachezvayo. Tine mutemo unonzi Environmental Management Act. Mutemo uyu wakadzikwa muna 2002. Kwozouya kwakadzikwa maregulations atingati mitemo inosupporta iyo Environmental Management Act. Saka inotori nesection yekuti munhu muna umwe bhiite company kana kuti neindividual haafanirwi kusvibisa mvura kana kuti zizi kana kuti madhamu.
Ko vanhu vari munharaunda dzinenge dziine mvura iri kusvibiswa nemakambani aya vanokwanisa here kuenda kumatare vachiita kuti vanhu ava varipe?
Vanokwanisa blessing. Titori nemaexamples evanhu vakaendesa makambani ari kusvibisa mvura semakambani ekunana Marange.
Gweta munyaya dzezvezviwanikwa vaShamiso Mutisi vari parunare kuChegutu.
Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevabereki vane vana vechikoro vavari kutadza kubhadharira mari dzechikoro.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nasi Manheru, apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 12024650318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi live talk mofona international access code yenyu mofona namba dzinoti 12026172077 kuti mutaure pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
munhau dzedu dzemitambo, murayiridzi wechikwata chemaWarriors Ian Dibango Gorowa nasi adoma vatambi makumi maviri nevaviri kubva muzvikwata zvemupremier soccer league zvakasiyana-siyana kuitira kuti vagadzirire mutambo wavo nemusi wesvondo. Chikwata cheZimbabwe Warriors chabva chatanga nhasi gadziro yemakwikwi e2015 African Cup of Nations kana kuti AFCON. Zimbabwe iri kutamba nechikwata cheTaifa Stars chekuTanzania muDar es Salaam nesvondo. Mutambo uyu unenge uri mutambo wekutanga wemakwikwi aya. Asi Zimbabwe iri kupinda mutambo uyu isina kugadzirira zvakakwana sezvo isina kutamba mitambo yekuedzana simba nedzimwe nyika.
Mune imwe nyaya yemitambo, sachigaro weDynamos vaKeni Mubayiwa vanoti vane zvirongwa zvakawanda zvavachaita mwaka uno zvekuedza kukwezva vatsigiri venhabvu kumitambo yavo. VaMubayiwa vanoti kunyanga zvechikwata chavo chiri panzvimbo yechisere mumakwikwi ePremier Soccer League, vanotarisira kuti izvi zvichashanduka nekufamba kwenguva. Dynamos ndiyo yakatora mukombe wePSL gore rapera. Pari zvino chikwata cheHwange ndo chiri pamusoro pelogo yePremier Soccer League. Ngati nzwe hurukuru yaitwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 navamubayiwa pamusoro pezvirongwa zveDynamos.
Ndinofunga kuti zvinhu zviri yaitwa. Season painonovambaka zvinhu izvo zvinowanika. Tinosangana nazvo matimu anenge akachinja-chinjawo akatigadzirirawo kuti Dynamos setimu hombe. Tione vakaprepare zvokuti tinombosikaguro kana tichatanga vanhu vanenge vari ready for us. Saka I think ifezi inopfuura.
Takaona zvondo rapfuura, panga pane kutaura kwakawanda pamusoro pemurayiridzi wenyu Callisto Pasua. Pane zvamakazowirirana here kuti muchange muchiita iwo mwaka uno?
Hongu, takagara pasi takaita meeting musoro wenyu. Takaita review kuti bhora redu kwatabva nekwatikwenda rinofanira kufamba sei. Tikawirirana zvinhu mafambiro anofanira kuita bhora redu.
Richange richifamba sei mwaka uno?
Tinoda kuti isusu tihwine makapu ese ariko, tihwine ligi zvakare. Tiratidze vasapota yedu kuti isusu tinovaitira sezvavanoexpecta vaone bhora remhando iri pamusoro.
Pane zvitsva zvamuchange muchiparura here iwo mwaka uno kuti muedze sekutaura kwamaita kuti mupe vatsigiri venyu nhabvu yemhando yepamusoro-soro?
Ndiripo nemaplayers atinawo aya atakatora akatipa ngambo wepeshen mbichana kuti maplayer aya anganyatsopindawo musystem kana aamo bhora redu richasimuka zvakanaka zvichavafadza.
Makatarisana nemutambo upi kupera kwevhiki rino?
Vhiki rinei kune Charity Shield ZDF. Saka ndiyati kutamba neCapes United muCharity Shield yo musemi final.
Muchange muchitambira kupi uyezve muri kuvimbisa vatsigiri venyu chii?
Mutambo uyu tichautambira kuNational Sports Stadium. Uyezve tiri kuvimbisa kuti weyai muzoona tichiwa Capes semagarire atagara tichingoita.
Tinoona kuti veruzhinji vanga vachimboshushikana ivo panyaya yemari dziri kubhadhariswa pakupinda mumitambo iyo yenhabvu. Pari zvino pane zvamaita here kuti muedze kubatsira veruzhinji kuti mari iwanikwe ichidzikiswa?
Hongu, zviripo. Isusu takati mabatsira veruzhinji hatikwidze mari, tinoramba tiri pamari ino inoita kuti homwe dzavo dzinoita kuti vakwanise kuuya kubhora. Saka tikuita magechaji zvedu ari pakanaka, tinoita $2 rest of the ground.
Vanga vari sachigaro wechikwata cheDynamos vaKeni Mubayiwa vachitaura vari parunare muHarare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Studio 7 iri kukurudzira imi vateereri kuti musarudze shasha dzenyu dzenhabvu dzemuAfrica muchirongwa cheVOA cheshasha dzenhabvu muAfrica mutimu yegore rino ra2014. Sarudzai mubati wepagedhi anogona kunwisa zvinonwisa mvura, mutambi wepakati neanenge achitamba kumashure kubva pashasha dzenyu dzemuAfrica.
Kuvhota kunotanga musi wa15 Chivabvu kuchipera musi wa12 Chikumi. Munogona kuvhota panhare mbozha, padande mutande kana paindaneti, kana kuti munotitumira maSMS mazita evatambi vamunenge masarudza kunhamba dzinoti 1-202-670-1867. And I'm going to Graceland, to Graceland, of Memphis, Tennessee. Well, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is nice. Sezo ngoede apira regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare. Zvikoro zvinovhurwa nhasi, vabereki vakawanda vachiti havana mari dzezvikoro.
Hurumende yononoka kuendesa mari dzinobatirwa vashandi vayo kumabhanga emasangano avo.
Hurumende inoziya dambudziko rekusvibiswa kwemvura nemakambani munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiye mina Sandra Nyera na Chris Kandel.